ndinzwi kana tichiita sarudzo dzekuti ari mutungamiriri wenyika ndiye zvekare ari paballot kashoma mupolitics dzemuno muamerica kuti mutungamiriri wenyika aluze election. Takagumisira kuzviona pana Bush wekutanga, wo takazviona zvekare pana Jimmy Carter. Asi kazhinji zvinonetsa election yeiko zvino maonero edu ndeyekuti ichange iri padyo napadyo. Pamusana pemashandiro anoita inonzi Electoral College yemuamerica yekuti havatarise kuti awana mavhotsi akawanda pavanhu ndiani, vanotarisa kuti awana atinoti Electoral College ndeupi.
Mungakwanisa kutitsanangurirawo pamusoro peElectoral College?
Hongu, Electoral College yakagadzirwa zvichiitirwa kunzi mastates kufanana nemaprovince edu kumusha ane vanhu vazhinji asave ne too much say muelection. Saka zvinoreva izvo kuti Electoral College yekunzvimbo diki pane California inenge ine simba rakawanda. Maelectoral College futi akanyanyisa kukosha mumaelections anowanzenge ari kuna Florida, Texas, Michigan, Pennsylvania. Saka kana vachinge anenge awana mavhotsi anodarika 50 mumastate iwayo ndiye anobva awana maelectoral college votes ese zvaelection. Ndozvadaitika kuna muzvare Hillary Clinton muna 2016.
Ko, kana nyaya iyi ikanzi yaenda kumazvitare edzimhosva zvinofambiswa sei apa?
Zvinenge zvakugadziriswa nesupreme court, asi zvisati zvasvika ikoko mavhotsi ese anotoverengwa, kunyange vachizoverenga nemaoko chaiwo zvozoenda kusupreme court. Supreme court ndiyo yozodecida.